pamusangano uyu uyo wakaitwa nemhepfenyuro yestudio 7 yakabatana nemedia center pakaita makakatano makuru pamusoro pekuti chii chaizvo chinoreva kuendeswa kwemasimba kumatunhu asi vanhu vakawanda vaive pamusangano uyu vakaratidza pachena kuti havazi kufara nenyaya yekuparara kwemaindastiri muguta reulawayo pamwe nekusarira kumashure munyaya dzebudiriro kwavakati kuri kuita matunhu ematevereland Vanwa vizita dure, nyanzvi, uye vari mudzidzisi muzvidzidzo zveupfumi, ndemumwe wevatauri vaive pamusangano uyu. Vakati hazvishamise kuti nyaya yekuendeswa kwemasimba kumatunhu inokonzera makakatanwa sezvo ichibata raramo yeveruzhinji. Vadhuve vakatiwo zvakakosha kuti vanhu munyika vabvumirane gwara kana nzira yakajeka yekuti izvi zvichaitwa sei.
Mari for the whole nation is very difficult to share in accordance with provinces. Usina understand the different characteristics of those provinces. So in inangu what I would say is not only a national dialogue on these issues, but if we want to share Mari, what should I say? And are there justifications of sharing Mari and who is going to be litigated? So my provinces, yes, I know Fangwa to select a committee that is going to lead my processes of devolution now. I think that is a critical point to start off.
Takunda mazana ndomwe wevechidiki vaive pamusangano uyu takunda akati avabvumirane nepfungwa yekuti upfumi hugova nokuchishandiswa huwandu hwevanhu vari mumatunhu akasiyana siyana achitiwo maonero ake ndeyekuti kuendeswa kwemasimba kumatunhu haizi nyaya inofanirwa kunetsa
nyika kana ichipa maprovinces mari ngaipe vanhu mari tisingatarisa nokuti vanhu vacho vakawanda sei ndava tine dambudziko rekuti unowana kuti utungamiri vanoti zvimwe nzvimbo dzine vanhu vakawanda vachiita kuti nzvimbo dzavo dzavanobva ivo dziwane mashezi akakura zvinopedzisira zvichiita kuti zvinoafekta dzimwe nzvimbo dzine zvizhinji dzazvina vanhu vakawanda nenyaya yekuti vanhu vachida kuti manzvimbo dzavari kubva dzinge dzichiwana shei akakura zvinova zvisingazviindirani manje nemagariro avanhu nekuti vanhu vanobhenefita zvinhu zvakawanda zvakaita sei saka isusu zvatinongokurudzira ndezvekuti hurumende ingaigotarisa nzvimbo nenzvimbo kana nzvimbo chingozi province that province is enough kuti ingowana zvine zvishinda nemamaprovinci
vamwe vanhu vaive pamusangano uyu vakati nyaya yekuti kune vanhu vakawanda vanogara munzvimbo dzavasingabvi humbimbi ndoga pamwe nehuori kunyanya hunoitwa nevezvematongerwo enyika ndezvimwe zvinhu zvinokonzera kusarira kumashure kwematunhu ari munyika asi mutevedzeri wameya weguta reulawayo vatinashe kambarani avo vaivewo pamusangano uyu vakati vanhu vemuzimbabwe havafanirwe kuitirana rusarura kuchishandiswa nyaya yerudzi kana kuti munhu anobva kupi vachitiwo matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika akangofanana vakambarani vakabvuma kuti huori idambudziko guru munyika asi vakati kana kuchitariswa makanzura pave nemitemo yakajeka inobatsira kudzivirira nyaya yehuori uhwu
kwachiyadza tokwakabva mari dzese dzemadiamonds nema15 billion amunonzwa achitaura nezvavo they are actually affected also tinana victoria falls they are also crying nenyaya yedevolution they want to manage ma resources avo vane tourism they get a lot of foreign currency kuvictoria falls saka matebeleland is not the only province iri kuaffectwa nedevolution it's almost all the provinces because one or the other mamwe maprovince ane manatural resources avo maresources zvedu ari kucentralize ari kuenda kuHarare asi maprovince chaari kuchema nazvo ndezvokuti mari dzavo dzikadzika vakazishandisa where they are collecting their revenue zvinovabatsirawo kuti at least maguta avo anga achigadzirisika
mutauri webato rezapu vaipitune maposa avo vaivepowo pamusangano uyu vakaudza studio 7 kuti kuendeswa kwemasimba kumatunhu kunogona kubatsira kupedza matambudziko everuzhinji munyika asi vakati havazi kugutsikana nenzira iri kutorwa nehurumende mukuti danho iri rizadzikiswe
pamusoro pekunonoka kuimplementa devolution kwavakaita hurumende yezimbabwe yakuuya ichizadzikisa nenzira dzisiriyo dzakataurwa nevanhu zvatati distorted muchirungu harisi basa racentral finance minister rokuallocata maresources kumaprovinces ibasa remaprovinces iwo atiri kuti ngave nesimba rokuzvitonga nekuallocata maresources vari kumatunhu ikokoko zvakare vari kutaura nezvekuti vari kuallocata rimaridzi vachitarisa yatinoti population profiling neinfrastructure kuti province ine infrastructure iri in place ndeipi kauti isina ndeipi izvozvo pane macontestations akawanda especially panyaya dzepopulation information providing panoma ma provinces anofila kuti ma center speakers anenge ari distorted
musangano ane zviro uyu waive wekupedzisira muchikamu chemisangano yakaitwa ne Studio 7 ichishanda nesangano remedia center munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika senzira yekunzwa mafungiro everuzhinji panyaya dzebudiriro nezvimwe zvinovabata mumagariro avo zuva nezuva misangano iyi yaiitwa nerutsigiro rwemuzinda wenyika yeamerica muzimbabwe ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini taura ishava